Isu tine urongwa wakawandidzwa wakadzama wechindi chindi wokuti nyika inge ichikodzongwa upfumi nebhodho renyika zvinge zvichibika chikafu chinoita kuti munyika muve nemufaro, mabasa, rugare, mari neenzamu uye maindastri nevafekitori atange kushanda, vanhu vatange kurarama upenyu, zvinhu zvidzokere panzvimbo. Vari kunze kwedzimwe nyika vediaspora vadzoke vashandire munyika yavo.
Munozviita sei zvachamisa?
Izvi tinozviita nekutora zvinhanho zvakasiyana siyana. Chokutanga, tinoda kuti tigadzirise nyaya dzematongerwo enyika kuti utungamiri hwedu husava hwekunyongana kana kupokana kana kuengana. Tinoda kuti tiene yatinoti muchirungu inclusive politics, politics dzekuti hatitarisi kuti wabuda mbamani uri wezanu PF here, uri weCCC here, hasizve mapapu. Nyika inoda baba, nyika inoda mufudzi, nyika inoda mubatanidzi, nyika inoda muchengeti. Izvi zvinoitika chete taunganidza vese.
Ndevapi ava munenge muchida kuti muite hurukuro navo?
Ndevezvematongerwo enyika, zvemapato akasiyana siyana, ivo vanoitawo zveupfumi nekuuchika upfumi, vemabhizimusi, vashandi nevanoita zvecivil society, machechi edu nevakasiyana siyana, madzimai nevechidiki nevana muzvinafundo, towirirana, tova nesungawirirano itsva yakokuti a new national consensus kana kuti buy in yekuti nyika inofanira kufamba sei kuti upenyu neupfumi zvinge zvichivandudzwa, nyika ifambe zvakanaka. Kubva kuvashandi vezvemabhizimusi vanouya kuzochita nekuuchika mari dzavo munyika, mainvestors,
sei zvakakosha kutaura nevanoda kuuchika mari munyika?
Vanofanira kunge vachiziva kuti tikacheka mari yedu haimunyu nemujuru, tikacheka mari yedu haifumi yango ndiya vhepa kana kuti ichitonzi yapwa yabuda mumabhanga, asi hazviti yabuda sei, kana kuti mari yongomuka ichinzi yachinjwa yavapo yanzi haina basa. Tine nyaya yechikwereti chanesa munyika. Isu tataura neyakatikweretesa kana kuti yakatorerwa mari, togadzirisa nokuwirira nedzimwe nyika kuti tibve muchikwereti ichocho, nekuti chikwereti chiri kudyira upfumi hwenyika nechemukati, kana kuodza kana kufenga upfumi hwenyika. Saka chinhu chatoda kugadzirisa ichochi, nokugadzirisawo kuti vanhu vave nezvekutanga mabhizimusi uye nemakambani edu atinotanga muno muafrica nekune dzimwe nyika. Zviri kuitwawo namachina achiuya kuno kufanira kuzviita kuma
ko kuRBZ uku vachamisa vamwe vari kuti kunenge kwapindwa nezvipfukuto
zvaanga regere nyika reresident rinoda kugadziriswa nekuuchikwa, tichiwirirana nemabhanga, tichiwirirana namzina bhizimusi, tichiwirirana nevashandi vemalabour bodies kuti tiita sei kuti tiwirirane. Tingati urongwa uhu ndo hwatinoona sekuti hunovandudza kuti tigonosumudzawo nyaya yeupfumi kuitira kuti tikwanise kubatsira maticha edu, manesi edu, madokita edu, vatambewo mari ineudzamu nevashandi vehurumende